Chitsauko 7. Pamazuva aAhaz, mwanakomana waJotam, mwanakomana waUzia, mambo weJuda, mambo Rezin weSiria, naPeka, mwanakomana waRemaria, mambo weIsraeri, vakaenda kunorwa neJerusarema, asi haana kukwanisa kutora guta racho. Imba yaDavhidhi yakaudzwa kuti,
Siria yabatana naEfraim.
Saka moyo waAhaz nemoyo yevanhu vake yakatanga kudedera semiti yemusango iri kuzunguzwa nemhepo. Jehovha akabva ati kuna Isaya, ndapota, buda unosangana naAhaz, iwe nemwanakomana wako, Sheari Jashubhu, panogumira mugero wemvura unobva kudziva rekumusoro, pedyo nemugwagwa mukuru wekumunda wemugezi wenguo. Unofanira kumuudza kuti, iva nechokwadi chekuti unoramba wakadzikama. Usatya, uye moyo wako ngaurege kunetseka nekuda kwezvitsiga izvi zviviri zvehuni zviri kupfungaira. Nekuda kwokutsamwa kukuru kwaRezin, neSiria, nemwanakomana waRemaria. Nekuti Siria naEfraim, nemwanakomana waRemaria, varonga kukuitira zvakaipa vachiti, handei tinorwisa Judha, tiibvarure bvarure, toikunda, toitora, uye ngatigadzei mwanakomana waTabheri kuti ave mambo wayo. Zvanzi nachangamire Ishe Jehovha, hazvizobudiriri, uyewo hazvizoitiki. Nekuti musoro weSiria iDamasco, uye musoro weDamasco ndiRezin. Uye makore 65 asati apera, Efraim achaparadzwa, uye rudzi rwake haruzovipo. Musoro waEfraim iSamaria, uye mwanakomana waRemaria ndiye musoro weSamaria. Kunze kwokunge muine kutenda kwakasimba, umambo hwenyu hauzosimbi. Jehovha akaenderera mberi nekutaura naAhaz achiti, kumbira chiratidzo kuna Jehovha Mwari wako, chingava chakadzika seguva kana kuti chakakwirira sedenga. Asi Ahaz akati,
handisi kuzokumbira, uye handisi kuzoedza Jehovha.
Isaya akabva ati, ndapota, teererai, haiwa imimba yaDavhidhi. Zvamuri kuita zvokuedza vanhu kusvika vatsamwa zvidiki here? Mava kufanirawo kuedza Mwari kusvika atsamwa here? Saka Jehovha pachake achakupai chiratidzo. Inzwai, musikana achava nepamuviri, uye achabereka mwanakomana, omutumidza kuti Emmanuel. Pachazosvika nguva yaanenge ava kuziva kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka, anenge ava kutodya ruomba neuchi. Nekuti mukomana wacho asati ava kugona kuramba zvakaipa uye kusarudza zvinhu zvakanaka, nyika yemadzimambo maviri auri kutya zvikuru ichange yava dongo. Jehovha achakuunzira iwe nevanhu vako, neimba yababa vako, nguva isina kumbovapo kubvira pazuva riya Efraim paakazvibvisa kuna Judha, nekuti Mwari achaunza mambo weAsiria. Pazuva iroro, Jehovha acharidzira muridzo nhunzi dziri kuhova dziri kure, dzanire yeIjipiti, nenyuchi dziri munyika yeAsiria. Uye dzese dzichauya dzomhara mumipata ine mawere, nepamikaha yematombo, nepanzvimbo dzese dzinonwisirwa zvipfuwo mvura. Zuva iroro, Jehovha achaveura musoro nemvere dzemumakumbo, achishandisa chiso chinoita zvekubhadharwa, chinobva kunharaunda yeRwizi, iye mambo weAsiria, uye chiso chacho chichabvisawo ndebvu. Zuva iroro, munhu achachengetedza tsiru pamombe dzake, nemakwai maviri zviri zvipenyu. Uye kuwanda kwemukaka kuchaita kuti adye ruomba, nekuti munhu wese anosara munyika yacho achadya ruomba neuchi. Zuva iroro, kwese kwaimbova nemizambiringa 1,000, inokosha masirivha 1,000, kuchangova nemakwenzi eminzwa nemasora. Varume vachaenda kune miseve neuta, nekuti nyika yese ichava makwenzi eminzwa nemasora. Hauzosviki pedyo nemakomo ese aimbosakurwa nebadza, nemhaka yekutya makwenzi eminzwa nemasora. Achava mafuro emombe nenzvimbo inotsikwa-tsikwa nemakwai.